Gwaro iri ndari nzverawo igwaro ranyorwa zvakanaka. Zvinhu zvatotarisirawo kuti nyika dzekunze dzatodyidzana nadzo kana kuti international community inge iinewo ziso rainoisa pane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Chinonyanyoonesa nechinonyanyotambudza ndechekuti kushungurudzwa kwevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa harassment kwemapolitical leaders, macivic leaders, iko zvino kusanganisira nematraditional leaders, munoziva kuti chief ndiweni, iko zvino izvi vakatovharirwa mutirongo. Zvinhu zvanyanyisa kutogurika paya pataiti vamugabe pavakanga vachiri kutonga, vamunangagwa vadarika palevho iroro rekumbunyikidza kodzero dzevana weZimbabwe. Zvichirakidzira izvozvo kuburikidza nekutoti even kana kurakidzira mademonstration muZimbabwe haachatobvumidzwa, hakusitorina nemademonstrations anga achida kuitwa iwo akarambidzwa kutoitwa. Saka zvinhu zvinoita kuti nyika dzakaita sana naEuropean Union hadzizvigamuzvire zvakanaka, vanofanirwa kuramba vachisaya tingati pressure kuhurumende yavamunangagwa iyoyi, kuti zvavanotaura zvamumagwaro maone zvavanonyora zvekuti new dispensation nekuti vari kuda kuita mareforms hazvina zvazvinorewa kana pasina zvine zvatingaona nemaziso zvinenge zvichiita. Asi chinonyanyotishungurudza nechinonyanyosuwisa ndechekuti SADC neAfrica Union vanoramba vaine kutsveterana nehurumende yavamunangagwa. Ichi chinhu chinonyanyosuwisa kuti hurumende dzedu dzemuAfrica hadzisi kumira dzichichengetedza kodzero dzevanhu.
Hurumende iri kuti nyika dzekumawirira idzi pamwe nesangano reEuropean Union vari kupindirawo mune zvematongerwo enyika kana vachinge vachitsuura sezvavari kuita izvi. Munoti
hakusi kupindira nyaya dzebumbiro remutemo muZimbabwe kana kuti zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yekudemonstrata nekurakidzira kwevanhu kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa munyika. Tichitaura kuoma kwakaita upenyu economy, hakuna mhuri dziri kukwanisa kurarama kuZimbabwe. Hakuna magetsi, kune load shedding almost 20 hours every day. Hakuna mari, kune hyperinflation, maprices ari kuchinja zuva nezuva. Macitizens anokwanisa kurakidzira nhuna dzavo, kubudisa nhuna dzavo kana kusafara through mademonstrations. And mademonstrations iwawa ari guaranteed kana kuti anobvumidzwa nesection 59 yeconstitution yenyika yedu yeZimbabwe. Vana veZimbabwe kana kuti macitizens akarambidzwa kurakidzira murunyararo ndozvinhu zvisina kutonaka, nokuti ndozvinozokonzeresa mhirizhonga munyika.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro raburitswa nenyika idzi riri kukurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti ikasike kugadzirisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, vachiti ndo zvega zvinoita kuti Zimbabwe inge ichizowana chiremera. Tingaona here hurumende ichitambira izvo?
Hurumende yedu yatinayo ndo inonziya pachirungu authoritarian regime, kana kutoti tichida kuenda kuextreme ndo yatingatoti imilitary regime, nekuti mauto ndo anenge aine kutungamira mukati menyika yeZimbabwe. Apa ndiri kuedza kutaura kuti angave manyautsa mukanwa kuti mangwana kana vhiki rinouya kana mwedzi unouya kana gore rinouya tingava nokuvimba kuti tichaona vamunangagwa kana kuti hurumende yeZimbabwe yava kutanga kurespekta kodzero dzevanhu. Ivawo manyautsa mukanwa.